ndamuziba wokusika zvinhu zvose neizwi rake akati chiedza chivepo zvinoonekwa nezvisingaonekwi maitiro ake anoshamisa anoshamisa ndamugarira ndiJesu ndamuona akashumirwa naMozisi pagungwa tsuko Tomorrow, bitches. I don't know about the other way. It's just so good.